Muna jumbo pa msasa. Msasa. Michael McGee, Michael Max, like that Issa.
You're a genius, baby.
Takango zvarwa tine my dreams like that. Takango kura zvisiri is like that. Tisu taidzingirwa fees mu class. Hama dzaitiseka whenever they would visit us. Takama pinda ma streets are hot. Dreama G's akambo pinda mu prison dark. Ghetto rakandipa reason that. That's the reason why me never cease like that. Saka ndichashevedzera ndiri kumakomoyo kuti mwari mundinzwewo. Mweya yemadzinza indibvewo. Oh Lord. Mashoko andodutsira ari kubva mumwongo. Chivhura inzira Jesu. Muti njengese mumafeso.
Ndipinzewo
genani. 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 Ndava kudawo zviri nani. Ndava kudawo zviri nani. Genani. Genani. Ndava kudawo zviri nani. Ndava kudawo zvinyowani.
Ndakura munhamo mujango. My problems nepoverty zvakasangana kunge gango. Taichikora kutenward mukakebe nemapango. Tisina kana property to mapoto chete kango. Blaze yangu madzo ichiri kupenga na shango. Pataimhanya pa next door kunona Mr. Tina Rambo. Tanga sina TV, I was still too young to understand. Chinonzi namo, now I'm grown up, I understand. Zvakasvitsa pano. Family comes first, boys, iyoyo effect. Chero pazvaiwo masei taingosimbisa na chete. Vanango zvichaita chete. Doktende mama mna matenyu yaka shita pano. I was raised well, that's why I'm the batted dombo kana my drugs. I'm a rapper, not a gangster, I only want any my thugs. Vajinji wonder how I'm so creative in the stool. Jingo the obvious, funza vatika pinda na our school.
Yeah, yeah.
Nipinzeo
kenani.
Kenani.
Kenani. Dava kudawo zvirinani. Dava kudawo zvirinani. Ndavakudawo zvinani, ndavakudawo zvinyowani, nyowani.
Nipinzewo kenani, nipinzewo kenani.